atingi danho roda kuti ritendwe zvikuru ndo zvatinotaura zviya kunzi ndoinonzi humanitarianism kureva kuti vanhu vanotarisa nduramo dzevanhu nekuona kuti vanhu vanorarama sekunyanya pavanenge vari munguva dzakaoma kunyanya dzakafana nedzekushaikirwa nezvekudya idzi saa ndodaira kuti tinoda kuti semazimbabweans tipe kukudza kwedu nekutenda european union nechipo chavapa chakakura zvakadaro kunyika yekwedu
zimbabwe ine nzara inokwanisa kunge ichibata vanhu vanoita 7.7 million tichitarisa uwandu hwevanhu ivavo vari kuda rubatsiro muzimbabwe nemari yapiwa neeuropean union munoona paine bandiko rakadii rinokwanisa kunge richivharwa
no inoenda a long way mukubatsira asi zvechokwadi ndezvekuti vanhu vari kuda rubatsiro vawandisa kunamata kwedu kuti dai kuri kunzi zvichida mvura manaira iri kumboita kune dzimwe nzvimbo vanhu vakwanisa kuitawo zvinhu zvinoita kuti vazabva vapuhwa zvese zvinhu zvakadai nekuti mavegetables anogona kuchirimika yekuti vanhu havazonzi vari kupuhwa muriwo vari kupuhwa sadza racho opuhwa zvese vanhu vakakwanisa kudaro zvinotibatsira kuti chinhu chakaita sechibage ndonga chitengwe chakawanda kwete kuzotengerwa chibage nebeans zvese zvinochiita kuti rubatsirwa rusasvike kuvanhu vakawanda asi tichitarisa tichienzanisa na 2008 munoona kuti 7 million hatinambobvira takaisvikaba kuti tive nevanhu vanonzi vanoda chikafu wakawanda zvakadaro saka zvinoreva kuti hatina kuri kwatingaende kana vanhu vari kupuhwa zvese nekuti vanhu vari kuda rubatsiro vanyanya kuwandisa ihafu yepopulation yezimbabwe saka that is dangerous and devastating
tiri kuona kuti uwandu hunenge huri kuramba huchiwedzera nguva yangoita nzara vanhu vanoda rubatsiro vanenge vari kutoramba vachiwanda uye zvino taakuona nevemumadhorobha chaivo vaakunzi vanoda rubatsiro zvii zvingadai zviri kukonzera izvi
chiri kukonzera ichi ndechekuti iye zvinezvizvi munoona kuti saka uchinzi mwedzi wakukadzi February ndokwekuti madzimai angada akuwana miriwo yakaita semibora nezvimwe zvakadaro saka normally ndopanoperera zvinhu zviri mumatura zvegore rapera ende vanhu vaakuchitanga kuwana zvinhu zvitsva kubva muminda saka kureva kuti panapa ndopapoint weya zvemumatura zvinenge zvapera naturally mucycle yefood production yedu yemuzimbabwe saka nguva inei kuti vanhu vasikosvika panguva ino pasina chavari kutamha mumunda zvemumatura zvinenge zvapera ndotapa kuti nhamba yedu yevanhu vanoda rubatsiro ikure zvakadaro
izvii zvinozoitika kuti mari inge ichengetedzeka ichisvika kuvanhu vanofanira kunge vachiwana rubatsiro
kuziva kwangu ini ndiro kuti masangano akadai sana World Food Programs ana WFPR vane havanoti madevelopment partners ukaona sangano randaisotungamira ini rechristian care vakanga vari vamwe vemabato anenge achishanda pamwe chete nemaunited nations agencies even mamwe emaembassies anouya kuzoshanda nemasangano akadaro saka panenge paine chibvumirano chinenge chakanyoreranwa pakati pehurumende nemaagencies madona aya chinoita kuti hurumende itende kuti vanhu vanofanira kupuhwa vachitariswa zviya zvinonzi zviri feya zvinotarisa midi kwete kuti munhu anobvepi kana kuti ndevebato ripi kazhinji munenge muine zviga zvisingafaniri kudarikwa patinenge tichiimplimenda maprograms akadai hongu apo nepapo munozoona indastri yerezinganzi inouya asi iri minimal kuenzanisa nerubatsiro runenge rwauya